Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 18/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Badhaki yataitirwa ruzha kwemwedzi mitatu mina yapfuura. Vanhu vakasungwa kusungwa zvinonyadzisa.
Musangano weSadak wepagore wosvika kumagumo veruzhinji vachichema-chema nekusungwa kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu.
Minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mutemo, mapurisa achakusungai.
Asi hurumende inoti garoziva kuti vanhu vanoita manyemwe panoitwa misangano yakaita seweSadak Summit uyu. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kutadza kushanda zvakanaka nekuda kwekudzingwa muguta nemapurisa nekanzuru. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano weSadak wepagore wechimakumi mana nemana wanga uchiitwa muHarare wapera nhasi, Zimbabwe ichitambidzwa usachigaro wesangano iri zviri pamutemo kwegore rinotevera. Asi vemasangano anorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachichema-chema nerekuti kumbunyikidzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi munyika. Vaimbove nhengo yeparamende vakadzingwa nevanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vasengezo shavangu vaPrince Dubeko Sibanda vanonzi vakasungwa nemapurisa pamuganhu wenyika yeSouth Africa neZimbabwe mushure memazuva maviri vashoropodza kusungwa kwevanhu nehurumende yavamunangagwa padande mutande reX raimbonzi Twitter. Hatina kukwanisa kubata vasivanda sezvo vanzi vanga vari munzira kuenda kuHarare vari muusungwa. Hatina kukwanisawo kubata magweta avo asi tabata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Badhaki yataitirwa ruzha kwemwedzi mitatu mina yapfuura. Vanhu vakasungwa kusungwa zvinonyadzisa. Mazuva nezuva uchingonzwa kuti nhinga asungwa ve78 veCCC. Zvino vana Prince Dubeko Sibanda marumwe zuro apa kuBed Bridge uko vanhu vakutotya mumaguta. Madhorobha munogara ruzhinji makazara mauto akapakatira zvombo zvinotyisa nemotikari dzekutyisa vanhu zvichinzi Sadak Sadak Sadak. Zvinoyauya zvinoyaenda.
Chamungati imi chadzidzwa ndechipi pane zvanga zvichiitwa zvose pamusangano iwoyu?
Kungotaura. Hapana kana chitsva chatinobhonzwa kuSadaki chatisina kubhonzwa musangano wese wavanongogara. Vanenge vachingotaura nyaya idzodzo dzekuti kugara kwevanhu kunofanirwa kusumudzirwa. Vanhu vanofanirwa kugara zvakanaka munyika, vanofanirwa kubudirira. Toda kuti nyika dzedu dzibudirire, toda kuti nyika dzedu dzitengeserane zvakanaka. Gore negore ndiyo ngoma, ndiyo same. Hapana chachinja. Vanhu vari kungononga svosve nemuromo kunyanya-nyanya muno muZimbabwe.
Iro sangano reSadak harinawo here zvarinoita nenyaya dzamuri kubata idzi.
Sadhaka yacho hapana zvainoita nezvazvo. Vanhu vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo vachitogadzirira musangano wacho esadhakiyo. Ndopa taitarisirawo kuti pavanouya kuno kusadhaka kuti but umwe wedu amunangagwa. Musangano iyi tinogara tichingoiita gore negore hapana chinoboshamisira apo. Ko ngova kusungireiko vanhu vesava. Zvatinongo misangano iyi tatoijaira iyi tinongoiita wani zvakanaka naka. Asi vakangonyarara sekunge hapana chavari kuziva chiri kuitika asi vanenge vachizvizwa zvinobuda muzvivhitivhiti zvinobuda mumapepa nhau vanoudzwa nemaambasada avo anogara ari muno muZimbabwe kuti ndo zviri kuitika
zvo. Kuzva zvainzi zvesadhaki ichauya zvinhu zvichanaka zvamira papi tichitarisa zvedu ramangwana.
Sadhaki inotoragidza zviri pachena kuti haina kana nehanya nezveugaro hwevanhu. Nezvemakodzero dzevanhu tinoti human rights, gutsa ruzhinji, democracy, rule of law, kushanda kwemutemo chande kuti vese vari kusungwa ava hapana mhosva yavakabhopara. Kungopomerwa mhosva yekuti wanga uchida kupondokera hurumende, wanga uchida kuita kusiratidzira kune mhirizhonga, umbowo hwacho hwekuti vanga vachida kuronga kuratidzira kune mhirizhonga huripi umbowo hwacho? Hapana, hapana kana umwe chete zvavo watabhohwa. Vamwe vakatosungwa sana naMatai Kwekweza uyo anga asitoboye muno muZimbabwe macho. Vana Jameson Timba nevamwe 78 vaitove pamba pavo zvavo vachizvifarira zvavo vachigocha nyama. Mwo vanga vari kutonzi mamuri pamusangano yavanga vasiri. Ko iyo sadhaki yacho ko vanodii kutaura vauya muno muZimbabwe?
Avo vange vari mukuru wekurongwa kwemusangano yeZimbabwe muchandiregerera. Avo vanga vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunare kuHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa nezvenyaya iyi, asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti vanhu vachaita manyemwe pamazuva emusangano uyu vachasungwa.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tono, asi vane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mutemo mapurisa achakusungai.
Avo vange vari gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi mumashoko avo kuStudio 7. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kutadza kushanda zvakanaka kubva zvatanga kugadzirwa musangano iwoyu weSADC wepagore kusvika pari zvino nekuda kwekudzingwa kwavari kuitwa muguta nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru. Mapurisa akazivisa kuti vanotengesa mumigwagwa ava vasamire pese pese kuitira kuchenesa guta pamazuva emusangano weSADC wange uchitwa muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaEmmanuel Kwamira.
Aiwa zvakaoma zvakanyanya sereki, zvakakostera vanhu nguva yakareba yekuti vanhu vasagona kuziva kuti toita sei. Taone mamuto nekefiwa zvokuti vanhu vaidzingwa mutaune polisi. Kumavhenda kwedu isusu vanhu vanomira necouncil.
Asika zvainzi guta raida kucheneswa, nditi kwaiuya vaenzi here?
Hazvizi kuti zvazviri zvokuti council kana chii, asi yanga iri polisi yanga ichitovamba nemabhazi vachiimba vachiimba maslogans dzokuimba dzokushoropa dzoti kana mukangoita mistake tirikurovai. Saka ndo zvakazvirimo mukati mekurarama vevatengesi vanorarama mumugwagwa.
Kuiwo mapurisa nevekanzuru akusi kuti vanenge vachingoitawo basa ravo here ravanenge vatumwa?
Vamwe vanofunga kuti kana vakaemployiwa somewhere vanoonafanika vanhu vari kuzviraramira vega senhapwa. Uyezve kureva kuti munyika hamuna mabasa, zvoda kusimudzirana. Umwe munhu akatadza kuba kuenda kunoba akazvitengesera zvezvake ndo vanhu vandomirira vanogona kutsvaka mari nemaoko avo, kwete zvokubira vanhu. Munhu asinobira munhu ndiye munhu akashata. Mbavha dzakawanda muno kunetsa, asi vanotengesa vachizvitengesera ndo vatoine mhosva. Mbavha dziri kusungwa dai mapurisa acho ainda com o sungam bafada acho quando o sungam avenida
avo vange vare mukuru wesangano Survival Vendors Union of Zimbabwe va Emmanuel Kwamira vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nasi yaita kurwisa kwayo kwechitatu ichishandisa zvombo zveballistic missile kuKiev. Asi vakuru vemauto emUkraine vanoti vakwanisa kuzvidzivirira kubva mukurwiswa uku. Mukuru wemauto uyu vaSehi Poko vanoti mauto eRussia anogona kunge ashandisa mhando yezvombo zvekuNorth Korea. Asi Reuters haina kukwanisa kuziva kuti zvombo zvashandiswa izvi ndezvemhando ipi. Dutu mupengo reHurricane Ernesto rakapinda muMexico rakapera simba nemugovera richibva nekuBermuda pamusoro pegungwa reAtlantic uko kwakakonzera kunaya kwemvura ine mhepo yakawanda. Dutu mupengo iri rakamanikidza vanhu vakawanda kugara mudzimba uye vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri nezvitatu 23,000 vakarasikirwa nemagetsi. Asi sangano reNational Hurricane Center rakanga ragara ranyevera veruzhinji nezvemhepo ine simba iyi nemafashamu makuru kumahombekombe kweBermuda. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaJohn Muchenje, avo vanotungamira sangano re4H Zimbabwe Foundation rinokurudzira kuyanana kwevechidiki vanobva kumapato ezvematongero enyika akasiyana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zuva pera tanga tiri kuAmerica kuChicago, uko tanga tiri pamakwikwa anga ariko, atanga tigungano anga asiri makwikwi zvavo but anga ari gungano, titaura chidiscussa kuti zvii zvingaitwe kuti tikurudzire runyararo mukati mepasi rose. Tinofara kuti 4H Zimbabwe through project yatiri kuita Youth for Peace, yatinoti enhancing youth participation in peace building and leadership and national development in Zimbabwe, yatinoti kukurudzira vechidiki kubatana nerunyararo mukati meZimbabwe. Tinofara takange tiriko tiri one of the organizations pakatsvaga maorganizations anga ari 30 ari madifferent categories, but kwedu kuyouth engagement tatirimo mutop 5. Tinofara kuti takamirira nyika yedu mune zvakanaka tikawana nguva yekutaura maringe nebasa ratinoita.
Basa ramunobata iri muri kuwana rutsigiro rwakazara here kubva kumapato ezvematongero enyika?
Wana support yakanaka yatiri kuwana from ma presidents 11 mapolitical parties atataura vari kutibatsira kuti chishuvo chedu chekuti tive neZimbabwe yakabudira iri murunyaro chiende mberi. Uyezve tinofara kuti vanhu veNPRC, mapurisa nemakurukota ehurumende vana Ministry of Youth vari kushanda nesu zvekare kuti tisanganise pfungwa dzedu pamwe chete kuti tive nerunyaro mukati menyika ino Zimbabwe. So ndiri kuti ungano yakaitwa kuAmerica yanga ine nyika dzakawanda, vana Brazil vanga variko, vana Ghana from Africa nedzimwe nyika dzakasangana-sangana dzanga dziripo, tichionesana tichitaura tichisangana pamwe chete kuti zvii zvatingaite sevana vechidiki vari pasi penyika ino yese kuti tive nerunyararo kuti uye nyika dzedzibudire mune zvakanaka.
Tiri kuona kuti muri vamwe vevakapinda mumafinals ekategori yeyouth engagement nechirongwa chenyu cheYouth for Peace Project. Chirongwa ichi chinoita nezvei?
Tiri vamwe vakapinda mumafinals vakawanikwa vari mutop 5 out of 426 maprojects akasubmitwa, takawanikwa tirimo mutop 5. Tinofara chaizvo. Chirongwa chedu ichi donzo racho nderekuti mayouth anova kumapato akasiyana leve nataura tise musoro pamwe chete Zimbabwe ndinovimba ndedu tese haina muridzi ndeye mazimba every Zimbabwean ane right yekuti Zimbabwe ndiyangu because we are all Zimbabweans so tiri kuti ngatisiyei ma differences atinawo maringe nematongero enyika we might differ in our political dimension, political views, but we are all Zimbabweans. So what binds us is greater than what separates us. No separate one good in no belonging to part A, or B, or C. But I got a pass, no far, ne my youth, and S, in my political parties. Tkatin got a zrei, yatingati platform, yakutiti taure, zwaganaka, maringene, zematunge ruenika, maringene zirunyararu. Nofara futi, takaisa futi ma PWDs are not persons living with disabilities. Takaweza mproject yedu kuti iwa hawo vave vandu vanokwanisa kuwanika vachipromota nenyaya dzepeace. So munhu wese arimo.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakadzidza pamakauya kumakwikwi aya?
Zvinhu zvatakadzidza zvinhu zvakawanda. Taionawo mastrategies anoshandiswa nedzimwe nyika kumobilize mayouth avo in a positive way. Kuti vabatane pamwe chete vachikurukura pandinovimba hangu kuti uye chandakafara ndakaona kuti project yedu yanga iri one of the best dzanga dziripo because masarizi ataingosangana nawo ndomamwe ataitoshandisa uye vanhu vakawanda vaitodzidzawo kubva kwatiri kuti this is how you set up my youth structure, this is how you get support from all the political parties. Takaona kuti prime minister vanga vari kuvake Poland vaiemphasize more on nyaya dzepolitical will, especially panyaya dzepeace engagement through my various political parties.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaJohn Muchenje vanga vari muno muAmerica kugungano reWorld Justice Challenge. Ndinokutendai vateereri kungamangani nesu muchirongwa chedu chanhasi chevechipiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Chavaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri pachirongwa chechitendero chatinokupai svondo yega yega. Nhasi tina mufundisi Tarovinga vekereke yaJesu vachatipa shoko redu ranhasi.
Makadii hama dzangu kwose kwose kwamuri, ndiri kutenda Mwari nemukana unowatapiwa kuti tishumire vhangeri. Tichadzidza nhasi kubva kubhuku yaJobho 14. Bhuku yaJobho 14 iri kutiratidza pachena kuti inotsanangura pamusoro pezvemunhu akazvarwa nomukadzi kuti ana mazuva mashoma azere nokutambudzika. Ukateerera zvakanaka ukadzokera kubhuku yaLuke chapter cha24 kutangira pavhesi ya44 inotsanangura Kristu achitsanangura pamusoro pekuti magwaro ose anotsanangura pamusoro pezvemwanakomana wamwari akanga achiuya kuzodzikinura vanhu vakanga vakafa, vanhu vakanga vari murima, nekuti vanhu vese vakafa vari panyika panapa. Zvinoratidza pachena kuti vakanga vasina upenyu because zvimwe zvese zvakanga zvichiwanikwa. Kana mukatarira mari vanhu vakanga vanayo, vakanga kuna Nabhari uyawo kuzonyima Dhavhidhi akaurawana Mwari paday 10. Takanga tine vanhu vakanga vakapfuma jaya mupfumi anotsanangurwa naKristu. Takanga tine vanhu vakanga vachiporeswa tikaenda kubhuku yamadzimambo Erisha anoporesa Naamani pakurwara kwake. Takanga tine zvizhinji zvakanga zvichiitika, vanhu vakanga vane mari kurwara, vanhu vakanga vachiporeswa. Zvekuti kana dziri nyaya dzekuporesa hadziso dzinoshamisa pana Kristu, but nhau dzeupenyu husingapere hwaakativimbisa nechibatiso chaakatipa chamuya mutsvene ndo nhau dzakavingwa naJesu Kristu dzinofanira kuti nyika yose kwese kwese vanhu vazvizive. Nekuti pana 17:30 anoti anorega ake kurangara pamazuva ekusaziva asi anorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke. Ndava vanhu vari kunzi vatendeuke ava vakafa pachiberekerwe chavo. Panguva iye Adamu naEva vakanyengerwa naSatani akadiscribewa senyoka, kunyange kunyangwe zvazvo vazhinji vachifungidzira kuti inyoka. Saka uchatera zvakanaka uchaona kuti the manifestation inoratidza kuti munhu uyo akafa inhau yezvinhu zvinoitika. Makambozoona paya kuti ukasvika pane munhu anenge achiti moto moto kana moto wacho usitoripo unoona kuti hapana zvinoitika. Bati kana munhu akatsika moto chaiwo chaiwo unozoona munhu achitanga kujamba pasina munhu ati moto moto. Is the manifestation yesimba rinenge richiitika. Izvozvo it's a sign inoratidza kuti munhu akanga akafa kana mukatarisa muchaona kuti nyika yese vazhinji vanhu ava vakafa. Nekuti uchaona kuti ukatarira kunzvimbo kwenyu kwamunogara kana kukaita munhu anorwara zvekuti munhu uyu ari kurwara vanhu vari munzvimbo iyeye vanenge vachingofona akadi aiwa ari nani ashuwa Mwari damuitira zvakanaka vachienda. Chinokuratidza kuti vanhu ava vakatofa havazivi. Ndosaka Jesu akati rega vakafa vavige vakafa vavo. Musi unobuda murume uyu kana munhu uyu munyama uchaona vachidungamidzana vanga vari kure vari kuUK vachikwira ndege yemushonga wayo vaifanira kungotumira kuti munhu ararame. Vanokwanisa kuwana mari yebhokisi yekumuisa muguva. Mari yese inounganidzwa ipapo kuti idyiwe nevanhu vanochera guva imari yakanga ichikwana kuti munhu uyu arapiswe. Ndo zvinoratidza kuti vanhu ava vakafa. Zvese zviri kuitwa uchaona chimwe chinhu chinokuratidza kuti vakafa ndechekuti varega kurapisa uyu varamba nemombe dzavo. Koita munhu anoda kudochata akadondokisana zvake nemukadzi wake vachitsvodana. Unovaona kuti indine mombe indine mubhedha indine 1000 vachibheja kuti vapi havo ava vada kundofara asi vanosiya ari paurwere panhovo kuti agone kurarama kuti agonzwa shoko ramwari agoponeswa. Manje Jobho anozoti munhu akazvarwa nomukadzi ana mazuva mashoma zvine kutambudzika kurati havasimainini vako havasini because tozozviziva sei tozozviziva kana taenda kuna fofo dzavagaratiya panobva panzi napauro zvino nguva yakati yazara kwazvo mwari wakatuma mwanakomana wake wakaberekwa nomukadzi pasi pomurayiro kuti adzikinure vari pasi pomurayiro kuti tipewo mwana bwedu. Saka this one is a lesson inototiratidza kuti isusu takatozodzikinurwa nekuuya kwakristu. Ndiye akanga achiprofitwa naJobho zvichinzi munhu akazvarwa nemukadzi ana mazuva azere nokutambudzika uye ane mazuva mashoma panyika. Ndinokutendai vadikana mwari akuite zvakanaka tichadzidza tichienda mberi kana mwari achitipa umwe mukana panhasi togumira pano mwari akuite zvakanaka.
Aiwa tinokutendai mudzidzisi neshoko ramatipa. Vateereri nemiwo ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa svondo rinouya nemusi wesvondo zvakare. Vakuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndo zvatinoita pastudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine udzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya
hakuda ni anonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Gati sangane yipa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com. Mazvinzwa zvirongwa zvakawanda pano pa Studio 7 tipe kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chechitendero. Munhau dzemitambo kwasara masvondo matatu chete kuti Zimbabwe ipinde munhandare nemurayiridzi wayo mutsva Michael Nees wekuGermany. Veruzhinji vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa kuti Nees abudirire. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chee kutanga mtevezeri we mkuru we Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Adomsi Makosi Mkwasi. Vanoti niz, anfara kupiwa rusununguko, rokusarudza vatambi vake pasina anopindira kusanganisira vekuma hofisi evatungamiri venhabvu munyika. Ve zifa.
Ndamzura tichasangana naroto kuti kumbira kuti era gadzifwa nokukasira ina uye ma player agents. Vanozva kuti national team ndokune yese. Vanomanya kunosarenda zvinhu zvavo ma players avo nebora. Vachingotira kuti vatengese vaite mbira. Saka taida kuti vanhu vakata saivavo pari zvinhu vamboniswa kusangana ne technical team iri. Ma players afi kuma lower division vachibva kuma clubs.
Vanoita zvekushambadza vatambi kuzvikwata zvemuZimbabwe nekunze kwenyika vari kupomerwa mhosva yekupa vararidzi vemahorias vatambi vanenge vachida kushambadza nekutengesa kuti vaonekwe apo vanenge vachitambira chikwata chenyika ichi. Asi aimbobatira mahorias chenjerai dhuve anoti chekoru niz anoda ruremekedzo nerutsigiro rwakasimba rwenyika yese kuti abudirire mubasa rake iro rukusanganisira makundano eAFCON 2025 ne World Cup 2026.
Kuti basa rifambe coach woga woga anoda chinonzi icho support ngapiwe support kugadzi kubva kuna iyo zifa kubva kuma local coaches ma assistant uno wose angori involved muZimbabwe no wose that support.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muyemeke anotsinhirawo achiti rutsigiro urwu runofarira kusanganisirawo kuve nezvikwanisiro zvekushandisa zvakakwana uyezve nemari yokupa vatambi kuti vaite basa ravo neshungu.
Chasara zvamaoko manje edu isisu manje kuti tasapota coach kumusapota kwacho akusapotwa necooperative world. If you know, saka tingangoti kwa na national coach chat. So we need to support him so that Zimbabwe ishiko wako ino kwa songechisha.
Niz, arugutsiva Jairo Stapera, uyo aive panyanga pa mitambo miviri World Cup, ne Lesotho ne South Africa, pamwe ne makundano e Kosafa Cup ayo Zimbabwe, yakabuda munharaunda yekutanga. Basa rake rekutanga zvine mutsindo musi wa 6 Gunyana apo Zimbabwe yakananga kuNairobi kunosangana neMaharambe Stars eKenya mumutambo wavo wekutanga weAFCON 2025. Totarisa mafambiro aita mimwe mitambo yenhabvu. Dynamos yemuZimbabwe nhasi yarova Zesco yekuZambia 1-0 mumutambo weCAF Confederations Cup uyo watambirwa muBotswana. Chebodzwa cheDynamos iyo iri kurairidzwa naLoyd Chikove chakandwa naTanaka Shandirwa mumutambo uyo Dimbare yanga ifarira kukunda kunyange zvikaoma sei. Dynamos neZesco dziri kusangana zvekare svondorino asi kuZambia. Kunyange chikwata chenyika chemaWarriors chiri kushandisawo nhandare dzekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvekare. Musangano weSADC wepagore wasvika kumagumo, veruzhinji vachichema-chema nekusungwa kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika. Hurumende inoti garoziva kuti vanhu vanoita manyemwe pose panoitwa misangano yakaita seweSADC summit uyu. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kutadza kushanda zvakanaka nekuda kwekudzingwa muguta nemapurisa pamwe nekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika.